Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na nhasi uri musi wechishanu ndira 31, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reWorld Health Organization rinotara chirwere checoronavirus sedambudziko repasi rose. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vakabva kunyika dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kuti vaonekwe kana vasina kutapurirawo chirwere ichi. Muchikamu chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu munyika, nhasi tiri kutarisa zviri kuitika mudunhu reManicaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinoona nezveutano pasi rose reWorld Health Organization rakatara nezuro chirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vanosvika 141 pasi rose sechirwere chavhiringa pasi rose. Mukuru wesangano reWorld Health Organization Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus vakati chikonzero chikuru chaita kuti vatore danho iri achisi pamusoro pezviri kuitika muChina kwete asi zviri kuitika mune dzimwe nyika. Chirwere ichi icho chabata vanhu vanodarika zviuru zvinomwe nemazana manomwe chinonzi chapindawo munyika gumi nesere dzinosanganisira America, Germany, Vietnam, France, Japan neCanada. Mukuzeya nezvedanho ratorwa neWHO iri tabata mumwe mukoti pane chimwe chipatara chiri muRockville mudunhu reMaryland muno muAmerica muzvare opachiweshe kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinodaira kuti vaona zvakakodzera kuti vasvike pachinano ichocho nepamusana pemaonero avari kuita kufambidzana kwevanhu vangangodaro vakatakura vhairasi yekorona. Saka zvinongobatsira kuti munhu wese agare akatarisira kuti chirwere chingangosvika kwavari. Saka ndinoona riri danho rakanaka ravatora kuti vanhu vese vagare vakazvidzivirira.
Muchitarisawo mamiriro akaitawo dzimwe nyika munyaya dzezveutano, munoona here pasi rose richikwanisa kudzivirira kana kurwisana nechirwere ichi?
Semazivira atinoita mavhairasi anenge coronavirusi chinokwanisa kuzodziviririka, asi upenyu hunogona kunge hwarasika, vanhu vanokwanisa kunge varwara. Ende dzimwe nyika dzisina mafacilities akati wandei ekurwisa zvirwere zvakaita sei secoronavirus zvinokwanisa kusimbirwa chaizvo neutachiwana ihoyo.
Taonawo Zimbabwe yatorawo matanho ekudzivirira kupararirwa kwechirwere ichi kuburikidza nekuchengetedza vanhu vanokwana kuita 120 nevapfumbamwe. Munotiwo nedanho ratorwa neZimbabwe?
Ndinoti vai Zimbabwe yaita zvakanaka nekuti ndoo matanho ari kutorwa nenyika dzese dzese dzakadai seAmerica. Vanavo vanhu vari kutima patients under investigation. Saka kana paine munhu anenge adayira mubvunzo wekuti angangodaro akasangana nemunhu ane utachiona kana kuti akabva munzvimbo yauri kuwanika, ndiroro chairo danho rekuti vatore rekuti vavatarise vavaite quarantine vaone kuti havachazodhivelopa here chirwere chiri kutyirwa kudai pasi rose.
Nenyaya dzemafambiro ari kuita vanhu, munoona here kurudzirowo iri kuitwawo yekuti vanhu vange vachizvidzivirirawo kubva kuchirwere ichi vachiteerera vanhu?
Pakuteerera ndisingazive kuti vanhu vanoteerera zvakanyanya sei, asi kutyira ikoko kwekuti nemafambiro aakuita vanhu tichisangana vanhu venzvimbo nenzvimbo dzakasiyana inonyanyisa chaizvo kutipa kutiisa pariski yekuti titapurira nechirwere chinenge coronavirus. Kutongokurudzira kuti sezvamuri kutaura ngatirambei tichizvitaura kuti hapana munhu anoziva nguva yaanogwanisa kusangana nacho chirwere. Saka kuteerera matravel alert ari kuitwa kwakanyanyisa kukosha chaizvo. kana munhu uchinzwa kunge uri kurwara kana uchikwanisa kuregera kufamba regera kupfeka mamaski kuri kuitwa nevamwe zvese kugeza maoko chaiko kwakanyanyisa kwekuti tiregere kupota chibata maziso miromo nemhino nemaoko ane tsvina zvinobatsira saka ndinongokurudzira nekungovimbura kuti sevanhu kundwa kwavari kuita ngavangozvitiriedza kuzvidzivirira
Vanga vari mumwe mukoti pane chimwe chipatara chiri muRockville mudunhu reMaryland muno muAmerica muzvare Opa Chweshe vari parunhare neStudio 7 vari muMaryland muno muAmerica zvichakadaro bazi rezveutano rinoti pane vanhu zana nemakumi maviri nevapfumbamwe vakabva kunyika dzakabatwa chirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kusvika musi wa7 kukadzi kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi Vanhu ava vakasvika munyika pakati pa25 na28 mwedzi uno. Chirwere ichi chauraya vanhu vanosvika zana nemakumi manomwe kuChina kwachakatangira uye vamwe vanodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana matanhatu vabatwa nacho. Mukuziya nyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Tinonzwa kuti pane vanhu vakawanda kudero vakauya vachibva vane macontracts ekubva kuChina vari kuongororwa vakaiswa yatingatizo in quotation marks quarantine. Tinoona zviri zvinhu zvakanaka zvokuti hurumende iri kutora matano okudzivirira vanhu kuti chirwere chisapararire. Matano avari kutora akanaka hawo pari zvino ndinoona kunge akati kwanei saka pari zvino. Zvavangokodzera kuti vachengetedzwe vari mudzimba dzavo saizvozvo zvichionekwa kunzi izvo havazodevelopa symptoms here chirwere kuitira tidzivirire kuti chisapararire mupopulation yose
asi katiri kuona kune dzimwe nyika iko kuChina vava kachipatara nechimbi chimbi mazuva mashoma shoma chaiwo ekuisa vanhu vane chirwere ichochi muno muAmerica vane zvipatara zvemauto zviri kuendwa nevanhu zvekuti havatobudi kusvika mavhiki maviri apera sei kuZimbabwe munhu achibvunza aende kumba
rambi nyaya yeupfumi hwenyika nyaya yemari yekuti tokwanisa kuzviita here izvozvo ndinoona kuti Zimbabwe ikwanisi kuti pari zvino idedicate chipatara chimwe chete chekuti iise vanhu vese vapero uyezve hatisati tawana kana case 1 zvayo kunzwa kwatinoita yechirwere ichocho saka pari zvino zvinogona ndakakodzera kuti vanhu ivavo vaite quarantine dzimba dzavo ndokuonawo kwaita nyanzvi dzedu dzeutano dzemuno muZimbabwe kuti pari zvino zvakakodzera asi tikangoita kana case 1 chaiyo zvakutokodzera kuti izvo tichiwana chipatara chimwe chete chinopaside kunzii chava chekuita quarantine vanhu vane chirwere ichocho
tichitarisira gadziriro inenge irimo munyika umu vana vachiremba vachimbogara vachira mabasa kudai hazvizonetse here kurwisa zvirwere zvakadai
zvinonetsa zvikuru pakaitika outbreak chaiyo chaiyo yakafanana neiri kuChina izvo zvakamira saizvozvi yatova ngozi nokuti zvipatara zvedu zvichizima machiremba akadzokera kubasa asi zvikwanisiro zvacho zvebasa racho neprotective gear inodiwa kuti vanhu vaende kumabasa haipo saka zvinozoti netsei zvikuru tongonamata kuti zvisaitike saizvozvo
vamwewo ndo vanoti kudzivirira zvirwere zvakadai nemamiriro akaita zvinhu ko kungomisa vanhu kuenda kuChina kwacho nekushanya kuZimbabwe kubva kuChina
ipapo panonetsa nekuti tinenge takutaura nyaya yemarait evanhu saka kutora matanho ari too severe zvinoti netsei
vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe naBlessing Zulu Studio 7 muchirongwa chedu chatiri kutarisa mamiriro akaita nyaya dzechikafu matunhu akasiyana-siyana emunyika nhasi tiri kutarisa dunhu remanicaland uko mutori wedu enhau Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera
Gorera pera kutanga muna kurume dunu rema nikalendi pamweni mangwe matunu kumozambiki ne Malawi akawiri kwa nedamu zikore dutu mpengo remepo ne mafashamu emvura kana kuchisiklon idai dutu mpengo iri raka ora ya mazana evano uye vangwe wakayere zikwa nemvura kana kufushiri kwa ne matomboje kutina nasi mitumbi yavo ainakuwa ni kwa vangwe wakakwara vangwe wakapata zikwa zimbazi fuyo uye jirima njimbo zakasanga na nedamu ziko iri kunyanya zino tichipinge chimanimani buera bikita mutare gutu nechirezi ko pane chachinja here mamiriro akaita zvino mudunhu iri amai Virginia Gwiza mugari kwa mutsvangwa kuchimanimani avo vakawirwawo netsaona yecyclone idai vanoti zvino hazvina kumira zvakanaka uye vave kunonga svosve nemuromo
isusu tinotengeserwa nevatengesi anonga achitengesa magwere anonga ainawo 150 wazogona hake pamwe munoti 130 rand anonga achida ari marandi iwowavo saka zvinonga zvichingosiyana siyana matengere etinodini etinozviita asi upenyu hwacho hwakatiomera nokuti isusu tinorarama nemabhanana tikasaitengesa mabhanana hakuna kumwe kunhu kwetinoona mari pari izvozvi izvi mabhanana acho titiabudise ari kuneta nekuti akatorwa necycoelin saka zvinotitiomerei kurarama kwacho kuriko
mai Lilian Mugano vekuchimanimani avo vanorarama nekutengesa michero vanoti pavanoenda kwamutare kunotengesa zvinhu zvavo vanobva vatenga zvekudya nekuti kwavanogara mitengo inoramba ichingoita chamuramba mhuru
mamiriro akaita nzara ndokuti zvechikafu hakuna mari dzekuti titenge dzacho mari dzacho hatidzioni ndosake muchizoona tichizoti tikauya zvedu kumusika kutotengesa kuti tione kuraramisa mhuri yedu tobva tatenga kunoku nokuda kuti kumusha kwacho hatizvisimudzi zviro zviri kudhura
mumwe mugari wekuchimanimani vaenergy chiri pasi vanoti chikafu chiri kunetsa kuwana sezvo vasina kukohwa zvakakwana uye kuwana rubatsiro kubva kune masangano ari kugovera chikafu mutoro
zvainzanhatambireka zvainzitobuda nemazuva vanhu vanonga chitofane nzara zvinhu zvakangochengetwa muweya house zvaingobuda zvishoma pavanodira but vanotoona kuti vanhu vanonga zvichitofamba chitsvaga chibage chichi vanhu vasiri kutoona kudya kwakakwana nenyaya yehore unenge uchiitika ikoko saka zvimwe zvaizvozvo zvichitoda kuti pange pane vanhu vanonga vachitomanejana kana kuuya wega kutopa vanhu vacho
hurumende inoti cyclone idai yakakanganisa magariro emhuri dzinosvika zviuru mazana maviri nemakumi manomwe nekuparadzira dzimba mhuri dzinodarika zviuru makumi mashanu zvikoro zvinosvika zviuru zana nemakumi mana pamwe nemazambuko munzvimbo dzakawanda vachitaura pane mumwe musangano mavhiki mashoma apfuura mambo musha vanoti kunyange yazvo hurumende iri kuedza nepainogona napo kubatsira uwandu hwevanhu vari kuda chokudya huri kuramba huchiwedzera zuva nezuva
hurumende hongu iri kumiramira chaizvo zvakasimba asi nzara iriko inoda kuti hurumende ingoramba ichiwedzera nekuti vambenge vachibatsirwa vanga vaine nhamba yanga ichizikanwa nehurumende asi izvo nezvaita denga iri takutongoti chidunhu rese rofarira kuti ringe richitariswa rirangarirwe uyewo isu semadzimambo tirambewo tichichema kuna musikavanhu kuti aiwaka ko nyika vanhuka
vamwe vanhu vakaparadzirwa dzimba vachiri kugara mumatende sezvo hurumende yange ichisvaga pekuti vaende kunogara mutevedzeri wegurukota rezvematunhu amai Mari Nchombo vanoti hurumende yakawanira vanhu ava nzvimbo yekugara
pane ma600 square meters nema900 square meters what impressed me most was that panzvimbo yakapfegwa iyoyo pane vamwe vanga vatoripo kare 150 residents they were also incorporated into that scheme
nzara yegore rino yatekesherawo muguta remutare sematauriro emumwe kanzura vasimon mapovire vebato remdc
munhu wese unofanira kubatsirwa kungava kuruzevha kungava mutaundi because malocations ese edu atinogara tinozviziva kuti vanhu vanogara imomo havasi kuenda kubasa vanogara vanhu vachembera kunogara vanhu vakasiyana siyana central government basa rinofanira kuita inofanira kudistributa chikafu through social welfare yozopa vanhu asi ichipa vanhu kudaro haifaniri kutarisa nenyaya dzezvematongerwo enyika zvematongerwo enyika zvinouya asi dumbu riri pamberi
mumwe mugari wemamutare amaili narusinga vanoita basa rekutengesa zvakasiyana siyana vanoti vakaomerwa neupenyu sezvo zvekudya zviri kunetsa kuwana nekuda kwemitengo amai Patience Chingwena vanogara mamutare vachiitawo zvekutengesa airtime avo vanoti vave kutonamatira kuti mvura irambe ichinaya kuti vawane chekubata
nzara iri kwetu totambudzika totoshaya zvekuita because hwakachipa hwacho hune hwakawandiwa nevanhu hunowanikwa hwacho hune huchidhura saka vanhu vari kushupika
kutarunua nezvedunhu remanikaland Dr. Ellen Gwaradzimba vanoti dunhu ravo rinoda rubatsiro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Manikaland iri pakati pematunhu matatu ane vana vadiki vakatarisana nenzara inotyisa zvikuru kumaruwa. Kunyange zvakaoma kudaro, dunhu remanikaland ndiro rainge riri pamusorosoro panyaya yekuva nezvipfuyo zvakawanda kusanganisira mombe uye mbudzi. Asi kusanaya zvakanaka kwemvura kuri kupawo varimi kuti vatemwe nemusoro kunyanya kuchamhembe kwemanikaland. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lwedha Moyo.
Tombotarisa zvomapepa nhau. Pepa nhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mangwana vari kutarisirwa kupinda munamato wekunamatira nyika uri kurongwa nemubatanidzo wemakereke weZimbabwe Interdenominational Council of Churches uchaitirwa kuNational Sports Stadium Harare. Bepa nhau reNews Day rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vari kupomerwa mhosva yekuedza kupindira mumatare kuburikidza nekutyisidzira mutungamiri wevatongi vematare Justice George Chiweshe. Site iyo inoburitsa nhau padandemutande inoti vakarwa hunde yerusununguko nemusi wechitatu vakati vanoda kuti hurumende ivarapise muzvipatara zvakazvimirira zvoga zvekunze kwenyika kana vachinge varwara, uye vanoda kuti mari dzemudyandigere dzavanotambira dzienzaniswe nemari inotambirwa nemushandi wehurumende wepasi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo. Tinokurudzira vateereri kuti vasashandisa mashoko ekutuka vamwe.
Vakadiwa nomukoma Jonga nevamwe vose vanosenza kuStudio 7, chiti makadikwa nemashoko enyu munotibudisira echokwadi. Ndanzwa zvavo vakainesi paradza vachitaura. Vakainesi paradza aindawo muchida kutaura zvinhu zvokunyepa. Kana muchiti havarambi ndizi kuratidzira munotaura kuti chii? Vakainesi paradza musada kunyepa imi. Vanhu vari kurambidzwa kuratidzira namapurisa all the time. Nguva dzese mapurisa anenge ari kungonetsa nevanhu veMTC. Chii chamuri kutaura vakainesi paradza? Kana muchiti hei America inoda kutotendeka, zvido zvevanhu zvipi? Hai, tatenda.
Mamuka seiko mhuri yeZimbabwe, mamuka seiko vashamari weStudio 7. Ndiri kuno kuchiredzi North Ward 32. Ndinokutenda Studio 7 nekuti pamukana wekutaura zvatinoda pachirongwa. Ndiri pavakuru avo, vakuru vezano avo. Mashoko avo ekuti America ida kuwedzera masankisheni, tiri kutedzera zvose zvavari kuda. Zviri pachena kuti wakundikana zvachose kuchengetedza mahuman rights. Nekuti tikatarisa vanhu vari kumbunyikidzwa, vanhu vari kusungwa zuva nezuva, gore ratabva izvezviri. Vanhu vanonzi ndiwe MDC vasungwa vakawandisa zvisingaiti, zvisina kana mwero. EDP ngavatigadziriroko zvatakangovapinza wani pazvigaro kuti zvinhu zvinake. Ko ndeipi manje? Tatenda Studio 7, thanks kuno kuchiredzi North Ward 32.
Makadi paStudio 7 apo kwamajonga munofara here? Inini ndinoitwawo wanguda ndiri panapa paCape Town panapa. Ndoda kutaurawo nezveava vezanupf ava. Vari kutaura kuti izvoni isusu takangopiwa 5 years dzekutonga. Maproblems aagadziriswe nenguva diki diki, takangopiwa 5 years. 5 years dzavari kutaura ndedzipi? Kozi tikatarisa tongoti vakatanga kutonga kubva 1980 kusvika nhasi uno 2020. So 5 years dzavari kutaura ndedzipa? Ava vana vazvinoreva kuti vakundikana. Kukundikana chako chaiko ndokwavaita vanhu vezanupf. Ruzhinji rezimbabwe richisafa ndopamunozoona kuti gushungwa vanga vari nani. Gushungwa chaiko chaivo vanga vari nani. Zvatakaita izvikaizvi, ndatenda zvangu.
Makadii zvenyu. Ndinofara kusangana nemukati mechirongwa ichi. Nyee kutaura kuti vanhu vakapfurwa nepfuti, vanhu vakapfurwa havana kupfurwa usiku, vakapfurwa masikati machena. Munhu wese achiona vanhu zvavakapfurwa gore iroro, wotaura kuti nyaya ichiri kugadziriswa, chiri kuferefeta. Chii chiri kuferefetwa chisingapendi? Ngavatongwewo wotiona kuti vatongwa vakaenda kujeri, nesuwo tigofara tichiona kuti aiwa vana vakadi vakakanganisa zvavakaita. Vanhu vakapfurwa ari masikati akatarisa, munhu orambirira kuti zvanzi aiwa nyaya ichiri kugadziriswa. Inogadziriswa iko isingapere nyaya iyoyo kubvira gore rakapfurwa vanhu. Vanhu vakafa. Iye nhasi mapurisa vanopinda mutaunu vachirova vanhu musoro. Mapurisa akatendwa chaiwo anorova vanhu musoro. Haarove vanhu musoro, anoziva pekurova. Mapurisa erudziko aya atiri kuona achirova vanhu musoro. Ndinotenda zvangu maita zvenyu vanangu.
Mazuva sei pastudio 7 apo vose vana mukoma Blessing Zulu, vana Jonga Kandimire, vose zvavo vanodiripresenta pa Studio 7. Ndini Dennis kubva kuCape Town, Dennis Tole. Ini zvataurwa nhasi zvinenge zvandifambira zvakanaka, kuti vana mudhenda vanozivawo kuti nyika inonetseka iri mumatambudziko emari. Asi ndachidobvunza chekuti ivo vachiziva kuti vane mumatambudziko emari ngavasorovheka, nyika iite zvakanaka, mari yacho ipindike zvakanaka, because ndo vanhu vakuruka. Kana vachiziva kuti tiri mumatambudziko emari, let us just solve this problem once and for all. Toziva kuti izvi zvichitapedza mari ipinde munyika. Ariti zvakamboitika izvo zvekuti zvinhu zvipinde izvi zviite unit government, taurirai nemabato anopikisa iwavo, zvekuti zvaanopikisa zvacho hazvina kushata. Mabato anopikisa anoti ngatiite zvakanaka nyika inei, tishandisane zvakanaka kuti tigare zvakanaka nevana vaZimbabwe. Saka munhu achipikisa ka uri kuonesa dzimwe nzira. Saka handizivi kuti vana mudhenda vanozviona izvizvi. Ende matauriro aita Mangwana uyu akanaka nomunzoro, zvokuti waitaurawo sokutaura somunhu akapora. Tiri maZimbabwe tese vanhu. Saka zvinotadza kutaurisa kutaurirana pachii chaicho chaicho, kuti umwe unotaura shona ende utaura shona. Saka kutaura kuti vakomana zvinhu zvashata izvi todi, ndo zvinoitwa nevanhu vakangwara izvi. Vasikanyi kungwara vanorwa. Saka ngatiite zvakanaka kuti Mwari vatitungamirire, titaurire chishona chaicho chaicho, vanhu vachinzwanana tichienda mberi. Ndatenda hangu.
Makadi vashamarara veStudio 7, isu tinonzwa kufara zvizhinji nekubudiburitsira nhau dzakanaka dzechokwadi dzamunotibudisira. Vamangwana kana vachinzwisisa, ndivo vanhu vanozoti vabuda muZANU-PF vanenge vakuda kutizama kugadziridza nhema dzavaitaura kana kutsigira nhema kwavaiita, nenyaya yekushana kwavanoita muZANU-PF vachida kupa masimba pamunhu umwe chete. Ngavasiyane nezvinhu zvisina nemusoro, vadzingirane nokugadzirira upfumi hwenyika, kwete kugadzirira bumbiro romutemo rakagadzikwa kare rikapera rikanaka. Ndorwogarira mazuva ose kurya mari yenyika vachigarira zvinhu zvisina musoro, zvisina kana kwazviri kuenda, zvokungovhiringa vhiringa chete upenyu hwedu isu. Vakaita seiko vanhu veZANU-PF vasingaumi nyara?
Tinotenda vateereri, tinokukai kuti mutumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaurawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzinoti kuumbwa kwehurumende itsva pachibvumirano chakaitwa pakati peHezbollah nevainowirirana navo hakusi kutarisirwa kugutsa vari kutaridzira muLebanon kuti vamire misangano yavo inopikisa vari kutonga. Vari kutonga muRussia nezuro vakaregerera pamwe nekuburisa muusungwa chizvarwa cheAmerica neIsrael chakasungwa nemhosva yezvinodhaka. Muchikamu chino chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, dare reSenate yemuAmerica riri kuenderera mberi richizeya nyaya yekuti kushevedzwa here zvapupu kana kuti kwete panyaya iri kupomerwa mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 akaita hurukuro nenyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere, kuti tinzwewo maonero avo.
Zvara nhasi zvatinanzwa kuti zviri kuitika ndezvekuti MaRepublicans vanenge vakwanisa kuunganidza mavotes akakwana kuti vasaunza mawitnesses kutrial.
Izvi zvinorevei?
Zvinorevei chokuti zvatakangonzwa panguva yaitaurwa kuHouse of Congress ndo yega evidence ichange iripo. Zvireva izvokuti hapana evidence itsva ichaunzwa. Nekuti pakashedzwa mawitness vanenge vava kukwanisa kushedza nyangwe vamwe vanhu vatisina kumbonzwa vachitaura.
Munoona izvi zvichizofadza vaTrump here semutungamiri wenyika, uyezve patwitter apo patinogara tichiona vachinyora, pane zvavari kunyora here?
Vari kunyora zvizhinji paawa yapfuura iyo. Vava kuataka vanhu vari kuurana process Congress chief, asi nyaya I think iri kunyanyisa kunetsa. Iko zvino ndiye bhuku ravaBolton riri kunzi rakabuda. Vamwe vari kuti bhuku iroro rine zvinhu zvinogona kubatsira panhau yeimpeachment. Saka zviri kunzi masenata ngaakwanise kuverenga bhuku racho. Vamwe vari kuti bhuku harina basa nekuti vaBolton havana kushedzwa kuti vauye kuzotestifya. Saka tangomirira kunzwa kuti chii chichaitika nebhuku racho. Asi zviri kunzi maloya mamwe ati bhuku iri rine information yange isingafanirwe kunge irimo. Saka zvinogona kutinetsei.
Takatarisa iro bhuku irori tinoona vazhinji vari kutaura nezvaro. Mungawana zvakanyorwa mubhuku umu zvichizotorwa sehumbowo here?
Zvinogona kudaro, asi ndirikuona kunge nekuti harisiriro bhuku rekutanga ranyorwa nemunhu anga achishandira vaTrump. Ndirikuona kunge rinogona kunge risina zvinhu zvinonyanyisa kushamisira sezvo kufungirwa nevanhu ini kuti vanhu vari kufunga kuti richange rine humbowo hutsva. Asi handifungi kudaro, dai paine zvinonyanyisa kuchinja kesi zvavaida kutaura vaBolton vangadai vakazvitaura kare kare.
Pane zvingadzidzwe here neZimbabwe pane zvatiri kuona zviri kuitika muno?
I think chakanyanyisa kukosha kuZimbabwe ndechekuti kana pane nyaya iri kuda kuendeswa kumatare hazvifanirwi kuregedzwa nekuti zvinenge zvichinzi uyu mukuru wenyika kana kuti uyu akakosha. Nekuti kana matare achishanda chaizvo sezvaanofanira kuita, kana munhu ari innocent anozongoonekwa kunzi hapana mhosva yaapara. KuZimbabwe tinomboita dambudziko rekuti matare edu haashandire vanhu asi anoshandira vaya vane masimba. So apa tini tinogona kungodzidza kuti kunyange mukuru wenyika weAmerica vasiri kubvumirana nezviri kuitika havakwanisi kumisa process inofanira kungoramba ichienderera mberi nekuti ndo zvinodiwa neconstitution.
Nyanzvi munyadza zvematengerwo enyika uye vari muzvinafundo paWesley College kuBoston, Dr. Chipo Dendere vachitaura naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7. Kokambo mandivengerei kubva kuna mukoma Ketai neSimba Brothers tavatasvika kumagume echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Sangano reWorld Health Organization rinotara chirwere checoronavirus sedambudziko repasi rose. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vakabva kunyika dzine vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vari kumboongororwa munyika kuti vaonekwe kana vakatapurirwawo chirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina Standikile Mhlanga.